Mutungamiri webato reLabour, Economists and African Democrats, Muzvare Linda Masarira, vanoti sangano ravo rakaendesa nyunyuto dzaro kuparamende senzira yekutsvaga nzira dzekuchengetedza hutano hwevechidiki ava.
Tishenye takanyora tichipikisa kuderedzwa kwemakore ekuti vana vagone kunoshandisa mapiritsi kana zvinhu zvinoita kuti vadzivirire pamuviri nekurapiswa zvakare kwezvirwere zvepabonde vaine makore magumi nemaviri. Mwana hafanirwe kubva mukodzero dzekuchengetwa nemubereki. Nekuti kuti mwana anzi mwana hunge paine mubereki. Asi kana takuti vana vedu vakuenda vega kuzvipatara kunotora mapiritsi ekuzvidzivirira pamuviri vari panguva kuti vanofanwa vari vana vachiita zvekudzidza hazvina tsarukano hazvina hunhu zvinopesana nechivanhu netsika namagariro edu.
Amai Debra Mwase vanoshanda nezangano reKatswe Sisterhood
vanoti
nyaya iyi inofanira kuongororwa zvakadzama nokuti vana vari kuita zvepabonde vachiri vadiki zvokuti panofanirwa kuwanikwa nzira yokuvadzivirira njodzi yezvirwere zvepabonde zvinotapuriranwa.
Chekutanga vana vari kufa nepamuviri, chechipiri vana havasi kunzwisisa kuti vanoenda sei pabonde, chechitatu mitemo yedu iri kuregerera vana vachiitwa sexual exploitation nevanhu vakuru nekuti 16 years pari zvino ndiyo age of consent to sexual intercourse. Saka toita sei kuti tidzivirire vana vedu from zvakaipa zvinobuda kana vanhu vachinge vaenda pabonde.
Nyanzvi yezveutano Dr. Chido Dziva Chikwari vanoti panofanirwa kuwanikwa nzira dzokubatsira vechidiki ava.
Nyaya yesexual reproductive health kuvana vadiki iri kutaurwa mumatare nevanhu vakawanda mazuva ano. Panguva yatiri nenhau yekuti vana vadiki vari kuwanikwa kuti vari kuita zvebonde vachiri vadiki, vaita bonde vachiri vadiki vari kubata nhumbu. Vabata nhumbu, vazhinji vacho vari kuzama kubvisa nhumbu nerweseri, zvinovaisa at risk yemacomplications. Ama macomplications achona achiva kutosvika pakufa nenhau yeexcessive bleeding. Zvakadaro vanhu vari kukurukura nzira dzekuti vangabatsire vana ivava. Imwe nzira iri kutaurwa ndekuti vana vezera 12 years zvichienda mberi vave vachikwanisa kuwana maererano nezvinhu zvakaita sefamily planning, mapiritsi, kurapwa maSTI nekutestwa HIV vane 12 years vasina mvumo kubva kuvabereki.
Mufundisi Mazvarira Shema Bhugu vanotenderana nevabereki vari kupikisa danho rekuda kuisa mutemo unobvumidza vana ava kutora mapiritsi okuronga mhuri, vachiti ndiko kuparara kuchaita rudzi rwamangwana.
Kuti titaurirane chokwadi, inini mwana wangu woga ndo makore aana wewawo. Ndinoda kuwirirana nevana mai vari kupokana nenyaya yekuti vana vemazera iwavo vapuwe mapiritsi efamily planning. Handifungi kuti tingava nyika uye tingava vanhu tichikurudzira zvinhu zvakadaro. Saka chokwadi chiripo ndechekuti mapiritsi pamazera awa tinetauraya rudzi runotevera kana tikavapa, kana tikakurudzira kuti kuve nomutemo unoita kuti vana vemazera iwavo vapuwe mapiritsi. Ndinotenda zvangu Mwari vatiitire zvakanaka, vapo porese uye vaponese rudzi rwatakurarama marukuri.
Nyanzvi yeutano Dr. Josepha Chiripanyanga vanoti havakurudzire vana vasati vasvitsa makore gumi nemasere kuti vaite zvepabonde nokuti zvinowedzera mukana wokusangana nezvirwere zvakasiyana-siyana, zvikuru gomarara repamuromo pachibereki.
Isu semachiremba hatikurudzire kuti vana vadiki vari pasi pemakore 16, preferably 18 years, kuti vaite zvepabonde, kusangana nevarume pabonde, nekuti tinoti vanowedzera mukana yekusangana nezvirwere zvakasiyana-siyana. Chekutanga chakurukuru chatinotyira chirwere checervical cancer, gomarara remuromo wechibereko, kuti mwana akasangana nemurume achiri mudiki before makore 18 anowedzera mukana wake wekuita cancer yemuromo wechibereko. Chepiri, tinoona kuti vana vadiki havana pfungwa dzakangwara kana dzake dzine uchenjeri hwekutaura kuti pfeka kondomu, ita zvakati, ndizvandide, vanongoitiswa zvese zvinenge zvichingoitika.
Dr. Chiripanyanga vanoti vana ngavarayirwe kuti vagare vari mugwara rakarurama zvinozoita kuti varambe vachiendera mberi nechikoro sezvo pfungwa dzavo dzinenge dzakangoteya pakubudirira mudzidzo dzavo.
Msikanza tunozato wanaita msikanza asichiri important unu wedu sevanu unokosha even izo echi dokotera zwe medicine zvinozo yapa msoro pe unu mwana anofara kurayirwa nekurero munzira dzakarorama achidzidziswa kufamba mugwara rakarorama asaita zve msikanza vanofokasa mune zvechikoro veda mukomana kuti msikana tinoti vana ngavarayirwe vasimbiswe vagara vari muchikoro vaendeswe kumachechi vagara vari mugwara rakarorama tinoona kuti vana vasiri exposed kune zvemunyika zvakanyanya vane strong family support ne strong family background my parents ari pari pamwe chete achisupporta mwana mwana achiendeswa kuchikoro mukana ave kutanga zvebonde iri kure.
Mutevedzeri wamukuru anoona nezvezvirwere zvisingatapuriranwe mubazi rehutano Dr. Justice Mundavano vanoti gomarara repamuromo wechibereko ndiro rakanyanyisa kuwanda muvarapwi asi vanoti rinokwanisa kurapwa zvokutopera kana madzimai akakurumidza kuenda kunoongororwa kuzvipatara nemakiriniki. Ongororo yakaitwa nesangano reWorld Health Organization rinoti vana vari pakati pemakore 10 nemashanu nemakore 24 munyika vari kutapurirwa purirwa zvirwere zvepabonde zvinenge gomarara repamuromo wechibereko iro rinozobatwa kazhinji risingachakwanisike kurapika nokuti rinenge rapararira kunhengo dzakakosha dzinoita kuti munhu ararame. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzambiri.